sasekuseni. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZIMVAC. A research study conducted by ZIMVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse. That includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZIMVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. Vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZIMVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with Permanent Secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevana mbotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema programa akawanda atakaita. Takaitawo maprogramu anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Simeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in their her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantwana laba ungakhangela most of them babe buya lapha like mina ngayenza i counseling Let's get so as the Luguenza, we try to, it's not like we teach them the skills and unless we get Lama services, I'm a name, let's find nigga one and one of them is the counseling. So we sit down with the one on a lava and last sala pansila was in Coca Lava. We are Zinda Resney, as in Zimakulu, we tell over everything and our app is on food. I'm not sure that we but we tell you since grade 6. Why is your name? Tarabam Tala, Tarama Lumi, the Malumi, his service name is Tara, was Bashing Miss Bakula Tala. So, Mina Villa's cutting his name, Munta Villa Tumpana, only 9 years, which will I don't understand to Tumpana is common because I'm a lava, Manches, Lava, Mina, and Coca Labola, Pazavichel, which Mina. But I don't do the Betty Mama. Betty Mama meaning our abuse. Mashunias and Wisbandos Banda, Kalele's Indian disease, and allowing our visit to our counselor, is in double chairs on as the Savia, and you told me to my close relatives, Gabon, in the Vesin Jalo, and you told me Zanya Teva, Kuma family, Zanya Teva, Utan our humble eye reporter, Wakuma Kuku, Wakuma woman, and the two van, the same the wood van, yes, in the neighborhood. But to use the tool which is one of the low, I said I'm Zali, while I'm in the Lama of Anzilla. So Lana, I said I'm Zali, low, long Zali, so we're so swans, I was so trying to have a Zankar as Kuminate and Kai, we're so swans, I'm Kuminia Kunala, Mammy, I'm my killer, because I'm not a presumed fan of me for my killer. So within the Zankona Zabi, the business car, which is the community, which is the Sally Panty, the Kuminia, the Constant, when I go to one, and you never run even when I was here in a van to one. Omuna and Konam's the Kumpona.
That there was Ms. Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
He offers prayers young as a kind and his son and I got up by 4-4. Young Tata as in Salapa, he's in Salapa as on for the bamboos of the film as I pick horse. It was lay a villa eating, young villain the vision eye. Young fingers are e-hairdressing and beauty therapy. Rabbi Sutibas of Nightmisa, who gave up e-hairdressing and beauty therapy. My colleague and I am saying, I'm going to use an e-period for 3 months. I have an e-period for 3 months. I'm going to exam. I'm going to pass. I'm going to attachment. Now I'm going to attachment. I'm going to attachment. I'm going to go to my app.
So what about Lapa Babo to Lapo Wearoko, which is in the name?
Eva Bonga Cool.
So Funuaini was a seventh of one upon the Pumerism.
Oh, Funuko Puma is in Yopola AM Lami Isabin.
Not
your Funuka South Africa.
Okay. Lapo Bonana Webans and Motivul.
That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
Kulu atshona ngegrade 7. Then ngasengifundiswa lidona ngokubhala uform 4 amagama.
Wenze jana shunda zana.
Na puma le 3.
Okay.
And
then, so uko kuma.
Uko kuma.
Kwa tuzo zakala atipumu le 3.
Atisi mpume le 3. Nga samu kutuku pala nisye. January, so he offers the city Galapana and village in 2007 chat about Father Ocean and the Lord. Lapine is a cozy hotel in Kitari.
Okay, I'm full of seven zap.
I'm fixing a peaceful family in the world. I was using the sound in Tolumun Tomas and Pondas and the Rania.
But you can't wait a lot.
Sas.
I'm sure. So, who's going to go on about what has been what was that? What has been? Who flower? So, friends in offices, they come this. Offers and friends, here comes our attachment. Yati.
Yati.
Sue Carbona. But in the outside world, Robert.
Town in the line of the things.
That there was Nkosi Phile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the man's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabeleland South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody. And gender-based violence has no face. So, yes, men can indeed be abused by their partners or their wives. And sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the man is supposed to be strong. The man must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufakwe murume kubudaura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Tombopinda mururimi rwa mai kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika takambonanga nawo muzuva ranhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender-based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai mungati chii sesangano remusasa project
panodiwa kuti tibudirane pachena atinoti isusu nemuchirungu transformational dialogue ngatitaurei secommunity sesociety toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumhirishongwa munhu wese anowadziwa angava murume angava mukadzi ende zvakakosha kuti tisasekana nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko kakabva kunotamba kakati ndarohwa nanhingi zvinonzi haugoni kudzosera here murume kana mwana akachema zvinonzi usachema semunhukadzi shinga semurume mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakati zvonzi izvozvo ndezvevakadzi hazvisi zvechirume saka tiri kushingisa mwanakomana asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga aiwa munhu kana achinge agwadziswa munhu kana achinge awigwa nedambudziko anofanira kusashingiswa anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga uye sevakadzi nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai totorova chikwe akadyiswa akaita so asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya takuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain vanakomana vedu vakadzidziswa kuti you only okay. A woman vanakomana vedu saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume yeti tiri kuti iyoyo message is abuse on its own saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi mhirishonga
aiwa tinotenda regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa hallo kola makadii
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi kola muri kunzwa iri mudariro iyi mungade kutaura kwamuri here nezita renyu mobva mabvunzo enyu kana kutaurawo maonero enyu
aiwa ini ndinonzi vamaketo ndiri kusouth africa panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isusu varume tikwanise kuripota
chii chinonetsa
zvinhu zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarwa nemukadzi zvimeki sense izvozvo
saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa
nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamusaripota kakutonyarara inyaya yekuti maybe tenditya kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara togona kupesa tave nedb just kutongoregawo takutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere vanhu vangozopesera vakuona sekuti maybe kuda taro takundikana but mostly of them vamunhu vanenge vaitodzivirira toti ngozi pachishona
kana muine mubvunzo munogona kubvunza tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura bvunza izvenyu
yeah.
Mkuma ndofunga line rabarabara rakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying, yes, it's true. Most men really do not report. They may be faced with a situation, but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct. Most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them.
Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen as a, from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinity, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is, it's to everyone's disadvantage for men not to come out, because when we are looking about when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse. So there's much of men-to-men abuse. There's also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor. Regardless of gender, abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling units, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is behind, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Mm-hmm. Tombodzokera kumwana musikana. Imi sesangano re Musasa Project, munobatsira sei madzimai zvii zvamunenge muri kuita vanenge vawanikwa vachishu.
Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana-siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudhenja, hwava mudambudziko. Tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelter. Zvakare kana apinda mushelter imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo inova dzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness kuti madzimai nenharaunda dzizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare
regai nimbokubatai muromo ipapo patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd? Aiwa tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri kuketa wangu.
Ehe, aiwa taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaro.
Ya, ndiri kuzwa wangu kuti. Nda wangu tida kutaura wangu pakuti nyaya mamu kutaura yekuti warume tineke tichungurudwa.
Ehe.
Tida pantumbe tichini, like tiri wangu yekuti atina kuchenera. Saka chirongo chese tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanoti shungurudza tisingakwanisi kutaura tichingomira. Munoziva zvezvokuti famba uri baba, but kuti ukachema manje mhuri yese vana vanobva vachema, but unenge uchingofira mwoyo kuti handina kwokusvitaura, handina zvandingaita because ndiri baba. It's like inini ndine problem yekuti ndine vana two vakomana vane vana mai vakasiyana, ende vakadzi vacho vava vese vari kutwo. Dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication. But inini all along ndandisingazviziva kuti vane communication because ndakazozviziva mai manje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irenge ine ucho. Saka ndakazoziva kuti ovo vanhu avasa havandizwisisiwo kana ndikati ini handina mari navo. Vanenge vachitongondipa same maproblems yekuti ndizosvikira panguva yekuti ndombosvikira pakuti handiri nani hangu ndisi hangu pazi because ndakoshadza kunzwisa kuti ndiida because vanopandinoya kuona kuti apa ndakwabvio. Hakusisiri kuti vaakuda mari dzeschool fees, hakusiri kuti vaakuda mari dzekuchengeta vana, kwaakundi abuse chaiko.
Batai makadaro mukoma, timbonzwa kuna Sisi Rotina Musara. Sisi Rotina, muri kunzwa zvekutaurwa naKola, angabatsirika sei?
Kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga vatinoti isusu vana mazvikokota vepfungwa, vakwanise kutaura navo vogara pasi vometa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei, vogara zvakare nemakuita sekunzwa kusva nemadzimai ari mukati menyaya iyi. Zvakakosha semhuri yeZimbabwe kuti tiende kumacounselors, vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina. Nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera. Zvinganesa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo, zvinoda zvanyatsopatsanurwa, tine nguva yakawanda. Asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo, vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa, vanobatsirika zvakanaka.
Aiwa, thank you so much. Please stay on the line. Mukoma Shepherd, manzwa here zvataurwa? Ehe, saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa namba dzenyu kuti tione kuti tokupai mainstructions yekuti moita sei. Asi taura henyu Mukoma Shepherd.
Alright, ndikunzwa tete. Alright, ndakunzwa tete zvamataura. Handopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama, dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema, mabasa atinoshanda senge musouth africa munomo munoziva chimino chiripo, hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira. Saka ine ndikati mwedzi unouyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina, mwedzi unouya ndombopawo Mukoma, but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita waste nyaya dzacho kudarika zvawatoita izvozvo. Saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndiramwe vana vacho nditi havazi vangu, but
mwe wekubereka futi nekuziva kuti vana ndevangu ende unyatsoona kuti vana ndevangu unotozongoona kutoti ndobimba ndinongochingofira mumwoyo kuti hauna wekuti uzviudze because waunoda kuudza wese anongatiudza kuti tamwari unofanira kuchengeta ana
aiwa mukoma Shepherd aiwa tazvinzwa saka sekutaura kwandaita munogona kutumira ndite namba dzedu dzepawhatsapp munadzo dziya dza dzatogaroisa paplatform tumirai meseji ipapo tozotaura kuseri regai tidzokere now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down
tinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti
Thank you so much, so much. Unfortunately, time is not on our side. You know, the program goes so fast, but we would like to thank our guest, Rotina Mafume Musara of our Mustasa Project, and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mklanganya Huye saying have a very good night.